ndini Blessing Zulu nchiti yei ni msoro inaudza nasi uri musi wechitatu mbudzi 18 2015. Kurwira masimba kuri muzanu PF kunanga kuna amai Monica Mutsvangwa avo vave kupomerwa mhosva yekuzvidza mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe. Zvizvarwa zvekunze kusanganisira zvemuZimbabwe zviri muSouth Africa zvopomerwa mhosva dzeumhondi neumbavha izvo zviri kupikiswa nevanorwira kodzero dzevanhu. Wechidiki wemuZimbabwe Stephen Wunganai anosarudzwa kuva sachigaro wavanachipangamazano wevechidiki muAfrica vachange vachikurukura kushanduka kwemamiriro ekunze kumusangano uchaitwa kuParis, France mwedzi unouya. Muchirongwa cheLive Talk tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevarimi mugadziro yavo yemwaka wekurima. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909am 4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave kana pafacebook page yedu yeVOA Shona.